Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 18, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzounzwa kudare redzimhosva dzimwe dzakatyoka makumbo mushure mekuitwa akafira mberi dziri muusungwa. Vari kupomerwa mhosva dzeuori pamwe navo wikini wechivhayo vokundikana kunopa umboo kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mumwe mutori wenhau weStudio 7 akashaya muHarare nezuro mushure mekurwara kwenguva pfupi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta, ava Mike Chimombe nava Moses Mpofu vana muzvina bhizimusi vari kufungidzirwa kuti vakaita uori pamari inosvika mamiriyoni makumi mana emadhora kana kuti US$40 million yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Anoti vaviri ava havasi kukwanisa kuzvipira kuZimbabwe Anti-Corruption Commission sezvo vari kunze kwenyika. Vaviri ava vanonzi vaishanda navawikino chivhayo, vanonzi ndo vakafukura hapwa vachiti vakabata mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti dzvi zvekuti hapana chinovawana. Asi mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vanoti vachivhayo vaingoita gudzira mukanwa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vachivhayo kuti vati vaenda here kuZaki kunopawo umbovo. Zaki akati vakatadza kuuya voga vachanoita zvekuvamanikidza. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari sachigaro weDisability Reform Coalition vamasimba kuchera.
Ya, ndinoona sekuti sangano reZaki harina kutarisa uwandu hwemari iri kutaurwa panapa, anova mamiriyoni makumi mana amadhora ekuAmerica. Yaifanira kunge yakaratidzawo kuti inyaya yakakosha. Sazviri kuitwa neZaki, mabatiro avari kuita nyaya iyi, zvikuru sei takatarisa mari dzacho dziri kutaurwa nezvadzo, handioni sokuti ndozva zvaifanira kuita.
Vanenge vachifanirwa kuita sei vakuchera?
Vaifanira kunge vakamhanya mhanya uye vaifanira kunge vakabata vanhu vasati kana kuvadzivisa kubuda munyika.
Izvozvo kunzi munhu anonzi uri kuferefetwa woita zvokukumbirwa kunzi auye kuzobvunzurudzwa, ndizvo here zvinosimboitika izvi?
VeZaki vanenge vachiti nyaya haisati yaenda kumatare, saka vanenge vada kunzwisisa kubva kune ava vavanenge vachiti vakapara mhosva nezvenyaya yacho. Asi takatarisawo uwandu hwemari yatiri kutaura, zvanga zvakakosha kuti patorwe matanho anoita kuti vakomana ava vambomira kubuda munyika kusvikira zvaonekwa shuwa kuti havana mhosva dzavakapara.
Ko, ipo panotaurwa nyaya yemari dzakawanda kudai kunzi vakapiwa bhizinesi ringori neinvoisi inotaurwa mazimiriyoni, mabhizinesi anongopiwa mabhizinesi akadai asina kuunganirwa here zvinoitwa zvamatenda zviya navamwe?
Nyika ine mutemo unonzi Public Finance Management Act unotsanangura zvizere uye zvakajeka kuti mari dzehurumende, mari dzeveruzhinji dzinofanira kufambiswa sei. Mari iri kutaurwa apa imari yokuti takatarisa mutemo wePublic Finance Management Act, zvinhu zvingadai zvaifanira kunge zvakaenda kutenda.
Vanongura nyadza zveupfumi vari sachigarawe Disability Reform Coalition vamasimba kuchera vari parunare kuBritain naIvan Zisininga weStudio 7.
Ngaphezulu kokubandlululwa wabo kanye lenkinga okungenzeka babhekane lazo empilweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingulusi Selemani Yasini.
Mutori wenhau weStudio 7 Lucy Yasini akashaya nezuro manheru kuchipatara chaSt Anne's muHarare mushure mekurwara kwenguva pfupi. Lucy akatanga kushandira Studio 7 muna 2008 mushure mekungoshandira nepfenyuro yeZBC uye SABC News. Sangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists ratumira mashoko enyaradzo richiti nyika yarasikirwa nemutori wenhau anga aine makore makumi matatu achiita basa iri uye akazvipira. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMisa Zimbabwe Dr Tabani Moyo vanoti vaishanda zvakanaka naLucy. Vati aive nhengo yesangano ravo uye akashanda kukurudzira nekushambadzira mabasa avo muHarare kana kuti advocacy. Vati rufu urwo runorwadza zvikuru. Mumwe mutori wenhau akashanda naLucy Anna Chibamu uyo anoshandira bepanhau renewzimbabwe.com anoti arwadziwo zvikuru nekushaya kwasawira wake.
Ndinobatikana nekurasikirwa kwandaiita neshamwari yangu ndakazvimirira. Asi takamirira majournalist ose, especially vatapire nhau vanhukadzi, tinoona kuti Lucy anga akabata media industry yese yemuZimbabwe nekunze. Anga asina kuti ndinonyorera independent media kana kuti state media, because akamboishandira state media yacho akaenda independent. Even kumaNGOs akanga ariko achibata basa rake reutapi wenhau. Kurasikirwa kwataita nemunhukadzi uyu, vanhu vakabatikana vaimuziva achiri kushandira kuRadio 4 nekuStudio 7 kwaanga achishandira, unotoona kuti vanhu havana kana simba rekutsanangura kuti kurasikirwa kwataita uku tichazvifambisa sei. Lucy aidzidzisa vachidiki vari kupinda mune zvekunyora, and akanga asingatye. Anga ari munhu akazvimirira pabasa rake, asingatarise kuti uyu ndiani, uyu ndiani. Saka kurasikirwa kwedu kwakakura.
Pati pane urongwa here hwekuti muzvare Lucy Yasini vacharadzikwa kupi?
Veukama vachiri kugadzirisanea dzacho kuti vaone kuti vachanomuradzika kupi. Saka zvizere tichange takuzviziva nezuva ramangwana remuchechitare.
Muchange muri kurangarira muchakabvo Lucy Yasini sei?
Ukataura neumwe neumwe mujournalist wechikadzi kana wechirume, anokutaura kuti Lucy anga ari munhu akafaranuka, aive munhu aiziva zvaaiita muupenyu hwake. Tinoona nemabasa ake akabata, akarera vana vake vakagraduata kuyunivhesiti vese vari two, akavaka imba yake achimira semunhukadzi aishanda munguva yakaoma muZimbabwe. Tichangomurangarira semunhu anga aine rudo, anga achishanda zvakaomarara semunhukadzi wemuZimbabwe ari mutori wenhau.
Mutori wenhau Anna Chibamu ari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Apo nyika iri mumwedzi uno wachikumi wekucherechedza kukosha kwakaita utano hwepfungwa muvanhurume, vakomana nevarume vechidiki vanoti dzimwe nharaunda dzavanogara hadzisati dzava kuzvigamuchira kuti vanhurume vane zvinetso zvinogona kukanganisa pfungwa dzavo zvinoda kupedzwa nemubatira pamwe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Shingaiwe, uri munhu wemurume? Nyarara, varume havachemi. Uku ndiko kumwe kutaura kunoitwa nevakomana nevarume pavanosangana nenguva dzakaoma muupenyu hwavo. Asi masangano akaita Serendinewe Foundation anoshanda nevechidiki munyaya dzezveutano hwepfungwa anoti vechidiki vakawanda vanopedzisira vaita zvirwere zvepfungwa kana kuzozviuraya kana vakasabatsirwa munguva yekuda rubatsiro. Mumwe wechidiki anogara muHarare, Bruce Gunyere, anoti vakomana nevarume vechidiki vari kusangana nematambudziko akawandisa muupenyu hwavo.
Chikutanga kutoshaiwa chaiko. Ndamunhu anenge achifanira kuti achengete mubereki wake akamuitira zvakanaka, bhati anosvika pakutokura achitadza kuriritira vabereki vake. Chechipiri madisappointments chaiwo, kurasiswa, bhiti mumamereji, bhiti pai, iko kushaya mabasa, zvakonzeresa zvakawandisa.
Mugari wemuHarare zvekare ari wechidiki, Norbert Bashi, anoti zvinoita sekuti vasikana vanochengetedzwa kudarika vakomana, zvinosiya vakomana vakayanikwa pachena.
Tikada kuchitarisa kana mungava hamumba chaimo, vabereki they are more concerned nekuti mwanasikana anonoka kuya kumba than iwewe mukomana, nokuti unongoshungonzi unokwanisa kuzvichengeta, which hazvisirizvo dzimweni dzemunguva dzacho, nokuti tinei tichodawo rudo irworwo, tichodawo focus iyo inenge ichipiwa mwanasikana.
Musikana anodzidzisa vamwe vechidiki nezveupenyu kana kuti life coach Eva Mokangani anoti vasikana nevakadzi vanokonzeresawo kuti vakomana vasagadzikane mupfungwa kana kuchitariswa nyaya dzerudo.
Mumwe anogonodanana nevasikana vanenge vane high expectations. Anda kuti uprovide zvese, pamwe zvinodhura, pamwe anenge ari expensive test. Anenge achida pamwe Brazilian $100, iwo pamwe nemari yavo kutambira, pamwe hautoshandi, but hakwanisi kuzvinzwisisa. Izvozvo zvinozoita kuti mukomana acho anozozviona kunge ari kukundikana. Dzimwe dzenguva opinda kana muzvikwereti zvinozomukonzera kuti aite depression, nekuti ari kuda kufadza bhebhe, ari kuda kudiwa.
Masangano anoshanda nevakomana nevarume akaita serepadare pamwe chete nerefathers against abuse anoti chizvino zvino ndicho chimwe chakonzeresa kuti vakomana vasangane nezvimhinga mupinyi zvakawanda mukurarama kwavo. Mukuru wesangano revarume Svinurai Vhuka Nematota Vatemba Nzounenda vanoti dambudziko rekusagadzikana mupfungwa rinogona kugadzirika bedzi kana vechidiki vakawana mikana yekuzvipundutsa.
Muchaona kuti varume vechidiki ava havana yatinoti economic empowerment yekuti vakwanise kuwana zvikwanisiro zvekuti vabatsirike mukurarama, zvinove zvinozokonzera futi matambudziko mukurarama. So ndiri kungoti inini ndinoziva kuti kune mamwe maproblems asi tikaadressa nyaya yepoverty amongst vakomana nevarume vechidiki tinenge tasolva nyaya hombe.
Nyanzvi inoshanda nevechidiki uye vari mukuru wesangano reInternational Coaching and Mentoring Foundation vaBlessing Duri vaudzawo Studio 7 kuti panoitwa zvirongwa zvekusimudzira madzimai munharaunda, varume ngavawaniswewo zvavo.
Munzvimbo dzedu dzatinogara mune mapoka akawanda ari kubatsira vanhu vechisikana nemadzimai kuti vakwanise kuzviriritira, and tinoona zvakare kuti mapoka iwawo mashoma ari kunangana nana baba nevakomana. Dai tanyatsocherechedza tiwanise mukana yakainzana yekudzidzisa vanakomana nevanasikana maringe neempowerment.
Kunyange paine zvizhinji zviri kuitwa kuedza kuchinja muono yekuti varume havasi vanhu vakagadzirwa nesimbi asi vanhuwo venyama, mufambo uchiripo kuti nharaunda dzigamuchire muono uyu. Sangano reWorld Health Organization rinoti muZimbabwe varume vakawanda kudarika madzimai vari kuzviuraya kana vasangana nezvinetso zveupenyu. WHO inoti iri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kuzviuraya muZimbabwe nekuda kwekushushikana mupfungwa. Muongororo yakaitwa muna 2020, vanhu gumi nevasere pazviuruzana kana kuti 18 per 100,000 vakazviuraya munyika. Uwandu uhu hwakadarika hwenyika dzakawanda pasi rino. Pasi rose uwandu hwevanozviuraya zvikamugumi nechidimbu pavanhu zviuruzana kana kuti 10.5 per 100,000. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vari kutarisirwa kushika muNorth Korea nhasi, uko vari kutarisirwa kunyorerana chibvumirano chekusimbaradza nyaya dzekudyidzana nemutungamiri wenyika iyi vaKim Jong-un, zvikuru munyaya dzekudzivirirwa kwenyika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeMalawi vaSaulos Chilima vakaradzikwa nezuro kumusha kwavo kuNcheu kuchamembe kweguta guru renyika iyi reLilongwe. Mhuri yavaChilima inoti iri kuda kuti paumbwe komiti yakazvimirira yoga kuti iongorore chakakonzera kuti ndege yavo idonhe musi wa10 mwedzi uno. VaChilima vakafa pamwe nevamwe vanhu vapfumbamwe. Zimbabwe nedzimwe nyika dzemusadik dziri kukurudzirwa kuti dzisimudzire nyaya dzezveupfumi kuti dzikwanise kutora mukana wechibvumirano chekutengeserana pasina mitero cheAfrican Continental Free Trade Area. Chibvumirano ichi chine nyika 55 dziri mugungano reAfrican Union uye masangano masere anomirira masangano ematunhu ose muAfrica. Izvi zvakabuda pamusangano weCEO Africa Roundtable wakaitwa kuVictoria Falls svondo rapera. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudza musangano uyu kuti hurumende yavo iri kuedza kusimudzira vemabhizimusi munyika sezvo Africa iine musika vakakura nekuda kwekuti iine vanhu vanodarika bhiriyoni imwe chete kana kuti 1.3 billion. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata sachigaro weboard reCEO Africa Roundtable vaOswell Bina.
Gore rino musangano uyu wanga wakati kurei nokuti wanga une nyika dzinokwana kuita ina.
Inyika dzipi idzi vaBina?
Zimbabwe, Zambia, Malawi neBotswana. Musangano wakatanga nenyaya dzekuda kunzwisisa chimiro cheupfumi muAfrica. Tichitarisa maringe nekuti izvo tinofamba sei vemabhizimisi nehurumende kuitira kuti izvo tikwanise kunge tiine upfumi hwakakura hwakatsiga muAfrica. Takataura nyaya dzemafuta, nyaya dzemagetsi, nyaya dzetechnology, tichitarisa maringe nekuuya kuri kuita 4th Industrial Revolution neArtificial Intelligence. Takataura zvenyaya dzekuvaka migwagwa, tikataura zvakare nenyaya dzemari.
Zvii zvamaitaura panyaya dzemari apa?
Maringe nekuti izvo mari dzemuAfrica dzinofanira kunge dziri dzinokwanisa kuti izvo tinge tine mari dzekuti kana takutengeserana titengeserane zviri pajekerera. Gore rino iri Zimbabwe yanga yakatungamirwa namukuru wenyika nemaminista mashanu, saka vanhu ivava vakatitaridza kuti chokwadi vane chidonzo chekuti hurumende dzishande nevemabhizimisi.
Ndezvipi zvamakawirirana pamusangano uyu kana kuti zvisungo?
Chekutanga tatarisana nemusika mukuru unonzi AFCFTA. Tine zvidanho zvatinofanira kutora senyika dziri kuno kuchamhembe kweAfrica dzekuti tiito chipango chedu chekutengesa muAfrica kuti tibve pa15% yatiri kuti tikwidze kumusoro. Chechipiri takaita chisungo chekuti mari inotenga nekutengeserana ngainge iri mari ine pundutso inotenga. Chechitatu takawirirana kuti izvo kuti izwe mabhizimisi vaite mabasa. Kune makambani ehurumende munyika dzedu dzeAfrica anoita kuti izvo abatsiridze hwaro hwekuti mabhizimisi ashande, atinoti state owned enterprises. Izvozvo takakumikidza zvikuru sakuhurumende kuti izvo kana paine zvinenge zvanetsa kune makambani akadaro iwayo, zviri nani kuti vamavhure hopa yemabhizimisi vonge vachimhanya nawo. Chekupedzisira, takakumikidza hurumende nevemabhizimisi kuti zvakakosha kuti vanga vachitaura nguva nenguva kuitira kuti patinogadzira hwaro hwekusimudza upfumi hwemuAfrica inofanira kunge iri nyaya yekuti tese tinenge tiine zvibinge mukati menhaurirano idzodzo.
Mukuru weboard reCEO Africa Roundtable vaOswell Bina vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Dare repamusoro soro muAmerica reSupreme Court svondo rapera rakabvisa mutemo unorambidza chimwe chinhu chinoiswa papfuti dzakawanda dzisiri zvigwagwagwa kuti dzikwanise kushanda sezvigwagwagwa dzichiburitsa mabara akawanda munguva pfupi. Danho iri rinoita kuti nyaya yepfuti nevanopfuti zvirambe zviri pamusoro mukutsvagwa kwerutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica iri kuitwa gore rino. Mutorerwa wenhau weVOA Scott Stearns anotipa nyaya iyi zvizere iyo yamunoverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Bump stock zvinhu zvinowedzerwa papfuti mushure mekunge dzapera kugadzirwa izvo zvinodzipa simba rekuburitsa mazana emabara paminiti imwe chete. Zvakarambidzwa kushandiswa nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump muna 2018. VaTrump avari kumirira bato reRepublican musarudzo dziri kuitwa muna mbudzi vakati mangwana nano tapedzisawo urongwa hwekudzika mutemo mutsva unorambidza kuwandudzwa kwepfuti kana kuwedzerwa mabump stock. Danho ravaTrump iri rakatevera kupfurwa kwevanhu pane imwe konzati kuLas Vegas muna 2017 zvakasiya vanhu makumi matanhatu vaurayiwa. Munhu akapfura vanhu uyu akashandisa pfuti yakaiswa bump stock kupfura mabara anodarika chiuru chimwe chete ari pafafitera remwe hotera. Mukurasa kwaro mutemo uyu svondo rapera, dare reSupreme Court iro rine vatongi vakawanda vanotsigira kuchengetedzwa kwetsika dzechinyakare rakati hurumende yavaTrump yakashandisa masimba ayo zvisizvo mukurambidza kushandiswa kwezvombo zvakavandudzwa nebump stock. Danho iri riri kuita kuti nyaya yepfuti inge ichiramba iri pamusoro mukutsvagwa kwerutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika. Vari kutsvagira vaTrump rutsigiro vakati zvizvarwa zveAmerica zvinofanirwa kuremekedza mutongo wedare repamusorosoro iri. Musi wechishanu vaTrump vakaudza vanhu vaive pamusangano wekupemberera zuva rekuzvarwa muFlorida kuti kusarudzwa kwavo kuchachengetedza kodzero yekuve nepfuti iri mubumbiro remitemo yeAmerica kana kuti US Constitution Second Amendment. VaTrump vakati
we got to get people gun owners, you're not going to have your gun very long if you don't.
Tinofanirwa kuwana vanhu varidzi vepfuti kuti vavhote. Hamusi kuzokwanisa kuve nepfuti dzenyu kwengo yakareba kana makasavhota nekuti vari kuda kutora zvose. Vanoda kutora pfuti dzenyu, vanoda kutora mabara enyu, vanoda kutora, vanoda kuparadza kodzero dzenyu dziri mubumbiro remitemo dzeSecond Amendment. Vari kutsvagira mutungamiri wenyika vaJoe Biden rutsigiro vakakurudzira dare reCongress kuti ridzorere mutemo unorambidza kushandiswa kwezvinovandudza pfuti uyu. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vakati
when we think about the decisions others are going to make in November, there's a clear contrast between where we stand.
Kana takafunga nezvematanho achatorwa nevavhoti muna mbudzi, pane musiyano mukuru kwazvo pakati pepatimire nepane vaive mutungamiri wenyika. Ngatisakanganwei vaive mutungamiri wenyika. Vakataura pachena kuti vanhu vanofanirwa kuzvikanganwa apa vachitaura nyaya yemhirizhonga dzepfuti muAmerica. Saka ngatidzamisei pfungwa. Ngatinzwisisei kuti tose tinokwanisa kupawo pfungwa dzedu panyaya yakakosha iyi.
Vatsigiri vavaTrump vari mudare reCongress vanotsigira kodzero dzevane pfuti dzekuti vashandise zvivandudza pfuti izvi. Mumiriri wedunhu reFlorida mudare reCongress vaByron Donalds vebato reRepublican vanoti
the bump stocks, if you will, is really just a brace for people who have arm injuries who still actively shoot. That doesn't
chinhu chinowedzera papfuti ichi chibump stock kana muchikwanisa chinongove chekubatsira vanenge vakakuvara maoko vachiri kukwanisa kupfuura. Hazvireve kuti vave kunanga vanhuwo zvavo, hazvina kumbopfira zvakadaro.
Vatsigiri vavaBiden mudare reCongress vanoti danho redare reSupreme Court iri richakonzera kurasikirwa neupenyu kwakawedzera. Mumiriri weCalifornia mudare reCongress vaAdam Schiff veDemocratic Party vakati
without a doubt there'll be some future tragedy utilizing these bump stocks and we will all ask ourselves why is
pasina kupokana pachave nenjonzi mune ramangwana mukushandiswa kwezvekuvandudza pfuti izvi uye tichange tichizozvibvunza kuti izvi zviri kuitika sei tiri kurarama nezvakadai.
chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvezvizvarwa zveAmerica ndechevanhu vanoti vane pfuti sezvakaburitswa nesangano retsvakurudzo rePew Research Center. Sarudzo dzambudzi dzisati dzasvika, dare repamusorosoro riri kutarisirwa kupa mutongo mune imwe nyaya. Iyi iri nyaya ine chekuita nekodzero dzekuve nepfuti dzevanhu vane mitongo inorambidza kuve nepfuti nezvikonzero zvekuti vakapara mhosva dzemhirizhonga yemudzimba. Iyo yanga iri nyaya yabva kune mutori wenhau weVOA News Scott Stearns yamaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Dzimwe nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuchikwata chinotungamirwa navaJameson Timber dzaunzwa kudare dzimwe dzichitadza kufamba dzichiti dzakatyorwa makumbo nemapurisa dziri muusungwa. Vatsigiri veCCC vakasungwa nemusi wesvondo vachicherechedza zuva reDay of the African Child vari pamba pavatimba kuAvondale muHarare vachinzi vakaita musangano uyu zvisina mvumo pamwe nekuronga kukonzera mhirizhonga. Nyaya iyi ichaenderera mberi mudare mangwana.
The 7 makadiko isu tiri kungochemera bhora muZimbabwe, bhora. Vatikuvadza vedu vei vatungamiri muZimbabwe. Vakomana nyika yakaita seZimbabwe yobva yashaya kana ground rimwe chete zvaro rekutambirawo bhora rekuti national team itambirewo bhora. Kwevana chivhayo vari kupa vanhu mari ngavangova ka stadium imwe chete zvayo muZimbabwe muya. Vakomana tonotambirawo kunze iyo iri home ground totambira kunze kune dzimwe nyika. Zvinobatsirei kuti home ground. Vakomana game ripi rinopa mari se football vakomana? Sebhora senhabvu. Ndopi mutambo unopa mari senhabvu? Musati daro vedu we.
Isu tiri vechechi veSt Joseph Anglican Church tiri kukumbirawo rubatsiro kumakristu ose, ose makristu ose zvavo. Tiri kukumbirawo tiri veSt Joseph Anglican Church nzvimbe yaZura muZimbabwe. Tiri kukumbirawo kuti mutibatsirewo tine kumbirawo mari kana muinai muchitinzwisisawo mutikandirawo panhamba dzinoti 26+263 714217196 ndodzokorera zvakare +263 4714217196.
Manheru vakanaka Studio 7. Dambudziko riri kuitika muZimbabwe. Tarisai vana Jameson Timber vakasumba. Waida kuita meeting yao isinei ne ZANU-PF. Munangagwa neZANU zviri kuratidza kuti vanhu vari kugara vachingovhunduka. Ko vanotyei? Iyo iri nyika yakasununguka. Wakahwina election. ZANU-PF yatishungurudza ndapota angu. Kandi kutambura kuri kuita vanhu muno munyika yeZimbabwe. Tarisai mhuri yapararira nenyika yose pasi rose pamusana pekutonga kuri kuita ZANU-PF. Ko Mwari dai achipindira vanhu vabvawo. Please tatambudzika muZimbabwe. Studio 7 tinotenda nekuburitsa nhau dzedu dzatinotaura mazuva ose. Ndini Makina Johannes ndiri Macon North. Ndatenda.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yekusungwa kwevechidiki vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachicherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VO.